Mutongi wedari la Major Street, vala nzini nguwe, vala sa chikumbiro che mtoru we na uopo uchingono, che kutinyayaru kupomerwa, yekuburitsa manyepo iraskwe, vachipachiko nziro chimwechete chakapiwa panyayama job skala nezuro, chokuti mutemo urukushaniswa ne urumende kumpomera moshwa, uripa mutemo kunyange hazo magweta ake, achiti mutemo uyu waka raskwa ne dari pa msoro soro mnyika, reconstitutional court, ringwere magweta ake, va Harrison Nkomo, vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Tiri kubva mudare panyaya yavahopo uchingona apo tatiri kupidzana neve hurumende kuti aiwa hafani kunge achitongwa nekuti mutemo wamuruda kumuisa naye mutirongo wakabviswa nebumbiro romutemo pamwe chete nedare guru reconstitutional court. Asi naizvozvo mutongi ati aiwa kwete mutemo uyu uchiripo, saka chikumbiro chedu charaswa. Saka tabva ipapo tabva taendera mberi kuti aiwa vachingono vange vachitongwa vachibva kumba mushure mekunge bhadhara kana mari yechibatiso. Chikumbiro ichocho chichanzwa mutongo wamutongi mangwana nenguva dza10 o'clock.
Chingono pachake audza mutongi wedare papiwa mukana wokupa hufakazi mudare kuti vanochengetedza vasungwa havasi kutevedzera zvakaturwa nedare kuti asakwidzwe mumotokari nevamwe vasungwa, sezvo achifungidzira kuti anogona kunge akabatira chirwere checovid-19 paaive kusouth africa. Ati nhasi aunzwa kudare ari mumotokari yanga ine vasungwa 52, vamwe vacho vanga vasina kupfeka zvipfeko zvokuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 zvakaita semamask, zvaati zvinogona kuisa vasungwa pamwe nevanochengetedza vasungwa panjodzi yekubatira chirwere checovid-19. Chingono ati ave kuita mapundu kubva paakatanga kuiswa ngetani idzi. Vankomo vatsinhira kuti dare raratidza kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nevekumajeri izvi.
Chichemo chavo vari kuti idzo mbira dzakondo dzavari kuiswa neava vanovachengetedza vari mubatwa kwenyu muvari mutirongo havasi kunge vachitarisa kana kutarisa kodzero dzaivo vachingono. Chokutanga nyaya yesocial distancing, chechipiri nyaya yekuti mahandgloves iwawo anenge akachena here kunge asina utachiona hwecovid-19, uye vanga vachiti havasi kubatwa zvakafanana nevamwe vasungwa. Vamwe vasungwa vari kuuya vasina kusungwa mbira dzakondo, asi ivo vane mhosva yidiki diki vari kuuya vari mumbira dzakondo.
Chingono asvitsawo chikumbiro chekuti atongwe achibva kumba, chikumbiro icho changa chipikiswa nemuchuchisi wenyaya iyi amai Nancy Chandakaona. Vanxuve vati vachatora mutongo wavo mangwana pachikumbiro chachingono ichi. Zvichakadai vasikala vanzina vanduna vadzoke kudare mangwana apo pachatanga kunzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo, rimwe remagweta avo vapaida mwoyo saurombe vatenda kuti vasikala vasvima misodzi padare vachigunun'una nemabatirwo avari kuitwa nevekumajeri.
Vasikala vari kuunzwa kudare vakaiswa maleg irons nemahandcuffs, zvinova zvisiri pamutemo nekuti vasikala is not a dangerous criminal. Uye dare rakasotura mutongo kare wekuti maprisoners hafani kuunzwa ari mumaleg irons nemahandcuffs. Saka taisa izvi pamberi pedare. Dare rati iro rakuongorora kuri kudaidzwa vakuru vekumatrongo kuti vauye vaise pamberi pedare wai vari ku trita vasikala nematriti avari kuvaita.
Chingono navasikala pamwe chete nemutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ekuti pane mwana akarohwa nembhoma nomumwe mupurisa womuHarare akafa, zvichitevera imwe vhidhiyo yakatenderedzwa nevanhu vakawanda paindaneti. Asi mutauriri wemapurisa Vapounyati vakaburitsa mashoko vachiti mwana uyu haana kufa, haana kurohwa uye haana kana kukuvara, zvakazoita kuti vatatu ava vasungwe. Asi vasungwa ava vanoti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.